Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 29 Mbudzi 2022. Makacherera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Hazvonzizvo kana kuda kuona kuti mamiriro akaita nyika akanyatsoita sei, tarisa mabatirwo anoitwa vanhukadzi nevana vana vadiki.
Mapurisa eZimbabwe Republic Police anoti vanhukadzi 22 kana kuti 22 vanobatwa chibharo zuva roga roga muZimbabwe.
Tichibuda kumapurisa navamhiki vanga vakandimirira vakrismike, tanzi isusu ndichange ndichifonerwa ndichiudziwa kunzi ndouya rini, ndoenda kumatarezi mhosva rini nezvimwe zvese izvi, saka vati vachandibata parunhare.
Mutori wenhau wenewzimbabwe.com anopomerwa mhosva yekunyora zvemhanyepo asi iye achiramba mhosva iyi. Tichatarisa mitambo yeFIFA World Cup kuQatar. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa eZimbabwe Republic Police anoti vanhukadzi 22 vanobatwa chibharo zuva roga roga muZimbabwe, vachiti mhosva dzerudzi urwu dzakamhangarwa dzakakwira nezvikamu 44 kubva muzana pakati pemakore a2010 na2018. Magwaro emapurisa anoratidza kuti munhukadzi mumwe chete anobatwa chibharo mumaminitsi 45 ose, vachiti vanhukadzi 646 vanobatwa chibharo pamwedzi. Chizvarwa cheZimbabwe uye vari mukuru wesangano rinorwira kudzivirirwa kwekushungurudzwa kwemadzimai rePumulani Minnesota African Women Against Violence, Muzvare Comfort Dongo, vanoti zviri kuitika kumadzimai nevanasikana muZimbabwe zvinobva mukuti mitemo haichatevedzerwi, uye vanofanira kuita basa rekuona kuti vanhu vanotevedzera mitemo havachaiti basa ravo nemazvo, vachiti izvi zvinokonzerwawo nemamiriro akaita zvematongerwo enyika uye nemamiriro ezveupfumi munyika.
Kurudziro yatinayo panyaya dziri kuparwa nehama vachienda pabonde nevana vachiitisa vana vanhumbu, ndeyekuti isusu senharaunda ngatisataurirane kuti tivharidzire nyaya idzi kuti dzisaenda kumatare edzimhosva, nekuti patinodzivharidzira pese zvinotoreva kuti dzicharamba dzichiwanda, nekuti hapana chiri kuitika chinoratidza kuti zveshuwa-shuwa kana ukazviita unogona kuenda kujere. Saka nyaya dzakadai hadzitongwe kumatare kumamisha kwedu, hatingati matare emadzimambo. Idzi nyaya idzi dzinouya kumatare edzimhosva kumagistrates court, ndokwadzinotongwa. Hadzitongwe mumusha kuti titi ngatigadzirisanei sinzi iri hama, kana ndibaba, kana ndetete, kana ndisekuru, kana kuti ihanzvadzi. Saka ngatigadzirisanei tobva taita setapedza kana kuti kufaridzira nyaya. Nyaya idzi ngadzisafaridzirwe. Kana tichidzofaridzira hatisi kuda vana vedu, hatisi kuchengetedza vana vedu zvakanaka. Ngadzibude zvisinei nekuti hapana mhosva iyi ndiani. Nyaya idzi ngadzibude, ngadziripotwe.
Sei kubatwa chibharo kwevana kwava kunyanya kuwanda? Chii chamuri kuona vamushanga?
Chatiri kuona ndechekuti zvinhu zviri kunyanya kuwanda ndezvekuti nyaya idzi dzinowanda because tinodzivharidzira. Kana kutizoti pane imwe nguva vana vanozofurirwa kuti vazenge vachitaura zvinhu zvisizvo kana vapinda mudare redzimhosva, kuri kungoda chete kudzivirira munhu anenge apara mhosva. ngati ripote inyaya idzi kumapurisa nyaya idzi ngadziende kumatare dzitongwe kumatare munhu owana mutongo wake unoenderana nemhosva yaapara
chii chamungatiudza pamusoro pevanhu vanoita izvi vamuhlanga
zvizhinji zvacho tiri kuona sekuti even vanhu vanowanzo okurudzirawo zvakare kubatwa kwevana chibharo vanhu vanenge vachinyepera kuti vanoda kubatsira
vateereri tinorombo kuti takuunzirai interview yedu isiri iyo avo ndiva John Muhlanga veJustice for Children vanga vachitaura pamusoro pekubatwa chibharo kwevana vadiki tichidzokera kunyaya yedu tanga takamirira kuti tinzwe zvinotaurwa nemutungamiri kana kuti nemukuru wesangano rinobatsira rinodzivirira kushungurudzwa kwemadzimai repulumani Minnesota African Women Against Violence muzvare Comfort Dongo vanoti zviri kuitika madzimai nevanasikana muZimbabwe zvinobva mukuti mitemo haichatevedzerwi uye vanofanira kuita basa rekuona kuti vanhu vanotevera mitemo havachaiti basa ravo nemazvo
ini ndinoona kuti kubatwa kwechibharo kwevanhukadzi kunofanira kucherechedza zviri kuitika kubatwa kwechibharo kwenyika yeZimbabwe tinoti the country nyika munhukadzi iyo nyika pache zvairi kubatwa chibharo saka vana vayo vanhukadzi vanotadza nengo kubatwa chibharo manumbers atiri kuona aya anotyisa asati panokatyamadzwa nekuti ari kungotiratidza zviri kuitika pakadzamadzama penyika yedu kusateererwa kwemitemo United Nations yakaisa mutemo unonzi CEDAW iko zvino ndiri kushanda nenyika dzinokwana kuita 128 nations on a treaty global treaty on ending violence against women tiri kuenda kuwashington DC end of this month end of December kuti tinotaura nevakuru venyika kuti toda kuti vakuru venyika dzese pasi rose vasaine on global treaty to end violence against women treaty iyoyo ichaita kuti munhu wese unobata munhu wemukadzi zvisiri pamutemo akafanirwa kuti ange achipiwa punishment inoenderana neunhu iwoyo saka ndoti zvivika Zimbabwe izvi zvinokatyamadza asi neimwe nzira hazvikatyamadziwo
zvaidongo chii chamunofunga kuti chiri kukonzera izvi nokuti zviri kuramba zvichienderera mberi uwandu hwemhosva idzi huchikwira chii chiri kukonzera izvi
zvinonzizvo kana kuda kuona kuti mamiriro akaita nyika akanyatsoita sei tarisa mabatirwo anoitwa vanhukadzi nevana vana vadiki munyika medu pane zvinhu zviri kuitika zviviri pane nyaya dzematongerwo enyika dzekuita kuti vamwe vanhu vaite kunge vari pamusoro pemutemo kudarika vamwe tozotarisawo panyaya dzekuti nyaya dzeekonomi mamiriro akaita ikonomi yedu ari kukonzeresa kuti vanhu vange vaine mhirizhonga iri kuwanda tiri kuona kushandiswa kwemadrugs pavana vechidiki iko kushandisa madrugs ikoko kunokonzerawo zvakare kuti violence against women yatoti GBV inge ichiwanda saka pane zvinhu zvakawanda zviri kukonzeresa asi pamusoro paizvozvo zvose it is the lack of the rule of law hatina governance munyika yekwedu mapurisa ari kupuwa chioko muhomwe vana vari kubatwa zvibharo nyaya dziri kutsakatika hakuna munhu ari kutedzera bumbiro remutemo nenhau yehuori saka izvi ndo zvandiri kuona zviri kukonzera kuwanda kwekutambudzwa kwemadzimai munyika yeZimbabwe
matiimi zvakadari zviri kuitika muZimbabwe nokuti mitemo haisi kutevedzerwa nemazvo handiti kune dzimwe nyika kune dambudziko rakangoita sairoriwo here
ndizvozvo kune dzimwe nyika kana ikoku nyika dzinenge dzatinotarisa like dzakaita seamerica dambudziko rekushambudzwa kwemadzimai ririko asi chakasiyana ndechekuti kune dzimwe nyika mitemo iri inoteedzerwa munhu akarova mudzimai wake unosungwa oenda kumatare edzimhosva muamerica ndopamucherechedzo munhu akabata mwana chibharo mwana mudiki chibharo haangosungwi chete asi kuti haazobvumirwi zvakare kuti aende anyway panenge paine vana haabvumirwi kubuda kuti abude kana achizobuda kubva muchitokisi vanotomeka shuwa kuti kana paine zvikoro zvevana zvine vana anyway pane vana vanotovaudza kuti panapa pane bhinya riri kuya pavana Saka pane mabumbiro emutemo anochengetedza munhukadzi nemwanasikana kune dzimwe nyika. Izvo zvinoza tikona zviri kuitika munyika yekwedu. Handizivi hangu kuti chii chiri kunyanya kukonzeresa izvozvo, asi mamiriro ematongerwo enyika, kusanganisira nyaya yeikonomi yedu, mamiriro yakaita.
Sokuona kwenyu imimi, chii chikakurumidza kuitwa kuti nyaya iyi ipere kana kuti idzikiswe?
Tokumbirawo kuti vanababa vakuru vedu venyika, ndiri vanababa, nekuti kujanyirwa kwemwanasikana kuri kubva kuvanhurume. Dai vatorawo nguva kufunga kuti tinozoveiwo senyika kana tiri kudzvanyirira vanhu vacho vakatizvara. Tinozovaiwo sei senyika kana mwana ane 9 years old achitizvara mwana. Indoona kuti chisionekwe mudzivebwe zviri kuitika munyika yekwedu. Dai vari pamusoro vakagara kumusorosoro kwematongerwo enyika vaisa mitemo iri kunyatsodzika midzi kuti paonekwe paine utongo wemhando yepamusoro kana paine vanhu vanoita zvinhu zvakadai. Chechipiri, ndaikumbirawo kuti dai paregerera kudzvanyirirwa kana maorganization mapato maNGO anomirira madzimai, nekuti ndiri kuona zviro ndizviro. Pane nyaya dzakaona dzakaitika dzekudzvanyirirwa kwevakadzi kunge kangano yemarriage wenga, hapana bato remadzimai rakataura. Ndoona paine kutya kwavanoita. Saka dai taprotectwawo nevakuru vedu venyika, kunyanya madzibaba edu, hanyadzi dzedu, dai matiprotectawo kuti mutipewo mukana wekuti titaure takamirira madzimai tisina kupanishwa. Nekuti kunyarira kwakaita mabato anomirira madzimai muzimbabwe kuri kundityisawo ikoko, nekuti vanotya kuti vataure.
Avo vange vari chizvarwa cheZimbabwe uye vari mukuru wesangano rinorwira kudzivirira kushungurudzwa kwemadzimai, Rep Mulani, Minnesota African Women Against Violence, muzvare Comfort Dongo vari parunhare kuMinnesota muno muAmerica neStudio 7. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, kuti tunze divi ravo panyaya iyi. Mutori wenhau webepanhau repadandemutande renewzimbabwe.com, Leo Munende, anoti akashedzwa nemapurisa ECID Law and Order Section vachida kumubvunza pamusoro penhau yavanoti akanyora inoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakabatsirwa nevashandi vavo vanoita 225 apo vakange vakombewa nezvizvarwa zveZimbabwe zvairedzera kusafara kwavo navo pavakashanya muguta reNew York. Munhende anoti akaramba mhosva yaaipomerwa achiti akaudza mapurisa kuti vataure nomupepeti webepanhau iri, Gilbert Nyambabvu, achiti mapurisa akati iye ndiye ane mhosva iyi. Studio 7 yabata Munhende kuti tinzwe zvakaitika nemamiriro akaita nyaya iyi pari zvino.
Chakaitika ndechekuti mapurisa akafona akati ari kundida kulaw and order. Saka ndakabva ndabata magweta eMedia Institute of Southern Africa kuti andiperekedze nenyaya yekuti mapurisa akaramba kundiudza kuti ari kundidandira nyaya yei. Nyangwe ndaityawo kuti ukasvika iko mapurisa chero mamuchinzwisisana parunhare apa, munosvika iko nyaya yobva yachinja. Saka sekufunga kwandakaita ndizvo zvabva zvasvika zvikaitika, nenyaya yekuti ndati ndichisvika zvikanzi ndiri kupomerwa mhosva yekupublisha nyaya isiri hanzi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Nyaya yakabuda musi wa 22 September kana kuti 20 September this year, yekuti pane vairatidzira kuNew York pavakauya kuUnited Nations General Assembly. VaMnangagwa ndo pavavigwa vakavanzwa nevanhu vanga vakawanda vavaifamba navo. Saivo vanga vachiti inini ndini ndakaipublish, vachifungira kuti ndini editor wenewzimabwe.com. Pata akaendawo mapurisa andipo pandakasvika ndikawadza kati aiwa, ini handisi editor wenewzimabwe.com, ini ngoriwo mutapi wenhau kunewzimabwe.com. Saka maita sei maita akaukanganisa zvikanzi mashoko ataka ivo vakati mashoko avakapiwa ndeyekuti inini ndini editor, saka ndini ndakapublisha article yachona. Saka tikaita kakupikisana ipapo, asi ndobva vaenda vakanotaura nevakuru vavo. Vakuru vavo vakati chero ndisiri nini editor, ndini ndofanira kupiwa mhosva. Handizivi kuti ndipiwa mhosva pakuti ndaita sei, asi pamapepa atanyora nataura ndakataiva no ina handisi publisher handisi mutakanyora ndingori reporter zviri kuitwa sepamutemo uye kungoshandisa mutemo nenzira isiriyo
vanga vane umboo here hwekuti makapublisha nyaya yemanyepo
vanga vasina umboo ihwohwo havana kana kutomboita nguva iyo nyaya yavo yanga iri yepaungoti inini ndibvume mhosva saka mhosva ndiyo yandaramba kupfuma nenyaya kuti handitomboziviwo kuti ina handina masimba ekupublisha semutapuwe nhau nyangwe muri mutapuwe nhau munoziva kuti pane vatapuwe nhau vanoita zvokutumwa nevanozogadzira nyaya dzacho nakuti iyi ndiyo iri kubuda iri pakadai iyi ndiyo iri kubuda yakadai vachigadzirisa indingori mutapuwe nhau
saka pari zvino nyaya iyi yakamira sei Leo
tichibuda kumapurisa navamhike vanga vakandimirira vachris mhike tanzi isusu ndichange ndichifonerwa ndichiudziwa kunzi ndouya rini ndoenda kumatare dzimhosva rini nezvimwe zvese izvi saka vati vachandibata parunhare
vakati zvii
vati hanzi pane mumwe wavo ati kana usiriwe ndizvo zvauchazotaura mudare rezimhosva asi ndikati ah pakufereketa nyaya hazisirizvo here zvimwe zvamune mufanira kutsvaka kuti munhu atiri kupa mhosva iyi ndiye here zvechokwadi vakati aiwa isusu tanzi tipewe mhosva ndatosvika pakuvapa nhamba dzaeditor rekubasa ndikavaudza ndikati bepa redu isusu riri kueditwa nemunhu ari kugara chii kulondon vakati aiwa kulondon hatikwanisi kuzokusvika saka iwewe ndiwata kupa mhosva
saka mangomirira kushevedzwa kuti muende kumapurisa zvakare
ndangomirira kuti vafone tobva taenda haminoti vanenge vachizoita sei but ndozvavangotaura
uyo anga ari mutori wenhau webepanhau repadandemutande renewzimbabwe.com Leo Munende ari parunhare kuHarare nestudio 7 hatina kukwanisa kubata mupurisa kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi chimwe chizvarwa chezimbabwe chiri musouth africa muzvare Meli Maiswa vanoti vari kufara mushure mekudomwa seumwe wevagoni vakashandisa dandemutande resocial media zvine pundutso gore rino muzvare Maiswa vanoti vanoshanda vachibatsira vanhu vekuzimbabwe vari munharaunda yesouth africa izvo zvakaita kuti pava nemumwe akaendesa zita ravo kumakwikwi aya ari kukokerwa nekambani yepocket mobile iri musouth africa ngatinzwei hurukuro yaitwa namarvelous muhlanganya uye namuzvare Maiswa nezvenyaya iyi
ndakasarudzwa pane the most influential person on social media
makasarudzwa nani
2022 south africa nezimbabwe vakangovhurira kuti vanhu vanominete so vanhu vakaisa mazita forward ndopandakazongoranda kutofonerwa kuchinzi zita renyu ranominetwa vakawanda so ndomapepa ndakaita kucompetition
semaonero enyu mabasa api amuri kubata amunofunga kuti aita kuti nuuzowanikwa muchidomwawo paruremekedzoro
to be honest antimazi kuneefoti apa handizivi because ini ndingori munhu anongobatsira zvakawanda panguva iyoyo zvinenge zvangoya panguva iyoyo zvinosanganisira vanhu vanorwara vanenge vamwe vachida kuenda kuchipatara mati vadzingwa kuchipatara vasina mari dzekuchipatara vanhu vasirwa vasina pekutangira vamwe vakadzi vadzingwa mudzimba nevarume havasina pekutangira zvichingoenda zvakadaro saka munyatsoti nde iyi yavakanzoshandisa category kuselecta truly speaking I don't know
muri ipapo ndevapi vamwe vatingati vane mukurumbira imomo musouth africa vawanikwa vari pakuremekedzwa uku
tiri munomu ndofunga ndakaona pakapinda vanonzi general shellers avo vano wanonyanya kufokasa nevanhu vanenge vakasungwa vari kumajere vanobatsira zvikuru sei vanhu vanenge vari mukati memajere vanopinda mumajere vachinzwa kuti mhosva dzevanhu ndedzei noti kune vamwe vanosungwa vasina mhosva dzavakapara kune vamwe vanosungwa hama dzavo dzisizwa kuzvati munhu ari kupasungirwa mapepa saka ivo vanozoita basa rekutsvaga hama dziyadziya kana zvichiita nokuti vanoshanda koti kana zvichiitawo kuti vabatsire kuti munhu abude vobatsirwa kuti munhu abude ndakaonawo vari munhu angakaiswa ipapo
todzokera kwamurimi kana paine vanhu vanenge vachida kuti vakuvhoterei zvinofamba sei uyezve vanofanira kuvhota kusvika panguva ipi
kana pane vanhu vakuda kundivhotera unfortunately tasarudzwa nezuva ramangwana nakuswera mangwana chete because musi wa30 zviri kuvharwa vanoisa masms avo pa103 sms yavo panhamba dzinoti 37304 sms 103 pa37304 sms iyi inoita 150 ende naivo vari kuvhota vane mubairo uripo kuti ukavhoteka kawanda unokwanisa pane mubairo wemotikari izipo yavanokwanisa kuhwina zvakare unokwanisa kuvhota even kana ka 1000 hausi kumiswa kuvhota unogona kubvunzwa kuvhota anytime yawangoda kuvhota unokwanisa kuvhota
ko anenge awanikwa achitora mubairo iwoyu pane imi vakawanikwa vachipohwa riremekedzo anowana chii
pane varipo pari kunzi ari kupiwa 200,000 then ine contract another company anzi for 2 years anenge ane contract necompany iyoyo ari brand ambassador wecompany iyoyo for 2 years anochuza zvaanoda mari kana kuti brand ambassador wecompany iyoyo for 2 years and then pane maiphone 14 aripo
yeuchidzai zvakare kuti vanhu vanenge vachida kuti vakuvhoterei vanovhota papi
vari kuda kuvhota vanoisa masms avo pa 37304 vanongonyora 103 sms iyoyo vanongonyora 103 ndo message yacho vachitumira panhamba izvo dzinoti 37304 saka 103 ndo inomiririra inini saka its 103237304
Ava vanga vari muzvina bhizimisi uye vari muridzi wepeji rinonzi Melis Diaries Live riri paFacebook muzvare Melin Maisha vachitaura naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari kuRustenburg kuSouth Africa. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kevo pano pa studio 7 tipote tichishare mashoko anenge akatinakei because zvino reportwa ne media nezviri on the ground they do conflict papa chingoda kuti media ichireporta zvainenge ichireporta ne ground ichireporta zvare ichireporta zvobudikwa panhu pamwe zviri paralela kuti kuri kunzi vanhu avarobwi motokari dzavanhu vachirobwa I think zvinogona kubatsira because izvezvizvika vanhu vachapesera vasina faith in the media because what is happening on the media and what is happening on the ground are totally different. Zviri kunzi peaceful campaigns but they are not, especially if you lose your blood relative and someone is purporting the campaign should be peaceful. Well, what is that? Anyway, media ngaitibetsere zvinhu zviri hane paralelo vachiti toda peaceful campaigns totoonawo violence inenge ichiitika tozoona kuti saka muchiti peaceful campaign muri kureva kuti media ngaitibetsere vanhu vari kurohwa vanhu vari kufa vanhu vari kubhuchwa vanhu vadyaini but pamedia vari kuti we need peaceful campaigns where are we going?
Taura pamusoro pevana vezimbabwe kuti vane zimbabwe wokuchangamukai changamukai ava vanhu vari kutonga havasi vanhu vemunyika medu vana ende futi izvi taada kunyadzisa inonzi mutemo wemuzimbabwe vane zimbabwe vanofanira kuziva kutongwa ine munhu ane mubereki ari munyika menyu tongwa ine munhu ane munhu anorwadziwa nezvava muri kurarama muri because ava vanhu ava hasanda mhonzowo kana chiberekweni kana amai vavo kuti vari kupi vati vakafa here kana sekuru kana munin'ina vese zvavo varimo mukati musanupfu vese vanhu ivavo vasata mhonzo wavabereki vavo kunzi kwazoitika namo kwakazodii kwazoitika kamuta vati vanhu avafirwi upenyu hwese kwauri vatiuraramo kana kunzi amai kana kuti muzukuru kana sekuru ava vanhu ava havana huhanya nesu nekuti hama dzavo hadzigari kunyika muzimbabwe havana basa nesu havatomhorina basa nesu saka imi vana vezimbabwe changamukai yanguva yekuti tirwire nyika yedu yanguva yekuti titore nyika yedu tiidzorere mune mazimbabwens titongwe nemunhu watinonyatsoziva chizvarwa chezimbabwe chati tichiona kuti uyu ndewekwanhingi anoera nhingi uyu ndewekwanhingi uyu anoera nhingi izvo ava vanhu ava havana kana tsitsi kurakidza kuti hama dzavo hadzimo mukati menyika ivo nyika yedu ndeyekuruta bedzi saka vana vezimbabwe mese makateerera itai seburu mangu Kukozi kana wana wakana mdara wano kudai. Seba chizo kuruwe sene mapulisa. Cheva sanga zo vumile kutu itoe. Jese zuzu vese zo wano kwa chita wadu vume wano kwa ito nziviri raiti. Pane muna ila anga
Yashika nguva yange yakamirirwa nevakawanda pasirose yemakwikwi e2022 World Cup ari kuitirwa kuQatar. Aya ndiwo makundano makuru emutambo pasirose gore rino. Batanai neVoice of America mumemberero dzemakwikwi akakosha zvikuru muAfrica aya. Tichange tichikupai zvizere zvinenge zvichiitika kumakwikwi aya. Tinenge tichitaura nenyanzvi nezveve mitambo inenge yoda kutambwa uye kana yapera. Tichazeya nezvevatambi vanenge vachitamba zvinonwisa mvura. Zvikwata zvingangoshamisa vakawanda kumakwikwi aya. Tichazeya nezvevarairidzi. Ngatisakanganwe vatsigiri vemutambo uyu kubva pasi rose uye ivo vemudoha. Tinenge tiri kumakwikwi aya kusvika apera. Musa saririre pamakuwerere aya pano pa VOA Africa ne Studio 7. Ngatibatanei mukuona zvidavado nemashiripiti zvichabuda kubva kunavhu ye World Cup. One truth, no fears, one flag. Oh yeah, we've been waiting for this. Oh yeah, we are
there. Hey Brian, pa mitambo yakatabwa nezuro mina yese. Pani wakakunakidza here ngati tange ne Cameroon ne Serbia pa vakaita mangange chicha kakunakidza pamutambo uyu
zvakanakidza ndichengoti Cameroon yakakwanisa ku match Serbia. Serbia as I said paya patakambotaura musuya kuti Serbia is a very dangerous team. And I think that it shows which day Cameroon era was a fool. I draw was our 3-3, but in the last Cameroon it was a winner. So it's a game where Brazil, the last game, it was a draw. Now, net draw away by Serbia. Last one is a match about they have to win against Barcelona, against Brazil. But in Guadalajara, who brought era Abu Bakr, was very impressed. That goal should be the contender. Yeah, the World Cup call of the tournament. Then point Mutambo away Brazil and Switzerland. Sema Pungiranda is in the Uti Switzerland is a Roa, Yagarwa 1-0, but Yagatama Zayo, but Yagas Passons is over power. Then Ghana, South Korea, Ghana, Yaka win a party. Then I go the last few minutes, Tatako Bata Pura Moko. The Wood South Korea, Zukuya, Zia. But Ghana had a fun of Chinja Matambiru by Sakana for the last match. The Hango Farabuja was a week. So when at the last match, you know, qualifier. Then Portugal, that was a drawer, but they have Kunda or Uruguay by 2-0, Sakana qualified in the round of 16. It looks like he around or not, in Ghana is a chance. Cameroon is in a chance to go to Brazil. So I just go now.
Zvino pamitambo yanhasi mugroup A tiri kuona Ecuador ichisangana neSenegal. Unozviona sei?
Mutambo uyu wakaomera vanhu vese because Senegal has to win, Ecuador has to win, saka tichaona kuti zvafamba sei. But Ecuador is a very good team, Senegal is a very good team. Igame rekuti vaoni vanga vakakwanisa kuri makabharajesa pavo kuti varione game. It's going to be very interesting.
Mugroup A makare momomo. Tichaona zvenhasi Netherlands ichisangana neQatar. Munozviona sei?
Qatar yango munhu angoda kuuya kuzorova anongorova madiro handikona Netherlands ichikwanisa kuhwinawo zvinyore nyore neQatar aisvise.
England ne Wales mugroup B unozviona sei kusekiwa?
England is looking strong on paper against Wales, but no was going ahead the UK vane pride dzavo. Wales inenge ichitiwo tine pride dzedu dzekuda kurova England. England over the world. That's how I would shut it up, say, but in the corner England, Scotland, against Wales. Wales is very strong.
Kuzo ya mtambo wa Cameroon na wana wazinji munoma America. America ichisangana ne Iran mu group B makare. Unozo wana ze?
Iran ino roveka. Ndukona America ichikwanisa kuhwina easily against Iran. And some of the Ramakata Pakatamba America. America Rakatest Kawakato. Graduate, I got to one of the one who passed up to Tampa on a bigger stage. wakakwasa kuhota England. Saka ndikona America ichikwanisa kurova Iran ichikwalifaya to the round of 16.
Brian Msekiwa tinotenda zvikuru tichadzoka futi kwauri nhasi tigonzwa kuti mitambo yatataura iyi yabuda sei ndinotenda chaizvo
ndokusendawo kuma wande. Thank you very much.
Ndiri muWashington DC ndini Tanonoka Wande.